Vaskala vakawanikwa vaine mhosva yekutaura manyepo padande mutande ravo reFacebook munandira wa2021 vachiti pane mwana aivashaya mushure mekurohwa netsvimbo yemapurisa muHarare. Asi mapurisa akazobuda achiti mwana uyu ainge asina kufa. Kunyange hazvo magweta Vaskala aiva akumbira kumutonga mai Ferris Chakanyuka kuti vambobvunzawo kumatare ekumusoro nezvemhosva yakabatwa Vaskala vasati vapa mutongo wanhasi. Gweta ravaskala vaHarrison Ngomo vaudza Studio 7 kuti dare harina kupa mhinduro pachikumbiro chavo. Asi pakambosumudzwa nyaya iyi pekutanga nemagweta Vaskala kuti aya aifanirwa kunzwikwa nedare, mutongi akati mutemo wainge wachinja asi asingape umbo hwakati tsvikiti. Vangomo vabvuma kuti zvindizvo zvaitika mudare.
Vaskala vanzi ivo vanofanira kubhadhara maamerican dollar anokwana kuita 500. Pamusoro pezvo Vaskala vapuwa kuti vagare muchirongo kwemwedzi mupfumbamwe iyo asiende kwaparutivi yose kwemakore mashanu.
Vangomo vati vachakwira kudare repamusoro rehigh court kunopikisa mutongo nechirango chapiwa.
Hatitenderani nomutongo uyu, hatitenderani nokuti temo wekunzi unopublisha mafalsehood uchiri muno mumagwaro enyika ino yeZimbabwe. Mutemo uyu wakasiende kwaparutivi kare kare mugore ra2014 nedare guru reconstitutional court mukesi yavachimakure. Pamusoro pezvo yakazoendekwa futi parutivi pakesi yavahoko chiono inova yakafanana neiyo yabatwa navasikara vamusha. Asi high court justice Namora vakati aiwa kwete mutemo uyu hausitutsirwa naHopo, saka tiri kuda kungoenda naye kumberi kwedare kuti enzarisai matongero amakaita Hopo nemacheta vasikara.
Mumwe akambobatwa nemhosva iyi mutori wenhau Hopo Chingono akanzi nedare repamusoro rehigh court asunungurwe sezvo muna 2014 dare repamusorosoro reconstitutional court munyaya yaipomerwa vatori venhau veZimbabwe Independent vanoti Constantine Chimakure, Vincent Kaia nemushakabvu Eden Withrow rakati chikamu chechimakumi matatu nerimwe kana kuti section 31 checriminal law codification and reform act waityora kodzero dziri mubumbiro remutemo. Asi mutevedzeri wemuchuchisi mukuru wehurumende vajustin Uladi vati mutemo uyu wakachinja.
Section yakanzi yakaisikaenderane nebumbiro remutemo renyika rekudhara kawalanga South Constitution. Mutemo uyu wakadzorwa neamendment act number 3 of 2016.
Vangomo vakumbira kudare kuti Vaskala vambotsvaga mari yefaindi semunhu aive mujeri kwenguva yakareba. Dare rapa Vaskala kusvika musi wa4 kurume kubhadhara faindi uye vakakundikana vanzi vachagara mujeri kwemwedzi miviri. Mukuru muhofisi yezvekubudiswa kwemashoko muZANPF vaFarai Marapira vati matare emuZimbabwe anotonga asina divi raakarerekera.
Kurevesa kwavo kana kusarevesa pamashoko avataura tichakuona nekunge vatora matanga epamutemo ekuti nhau igadziriswe zvepamutemo. Kana vasina kudaro tinenge tichingoti dzingori nhau dzekuti vanhu vaone zvekutsvaka kutaura kumapepa. Kusaziva kwavo kuti ZANPF ringori bato rakafanana namamwe mapato mukati meZimbabwe harina simba rekuita pamusoro pomutemo.
Asi imwe nhengo yesangano rinotsigira Vaskala reJobs Color Solidarity Youth Council vaWayne Mubayiwa vati zviri kuitika mucherechedzo wekuti matare emunyika haana kusununguka.
Iye zvino kana muchida kuona kuti matare edu haana kusununguka, vanhu vanenge vachida kuuya kusolidarity vachida kupinda mudare, asi unowanika vemutemo mapurisa vachishungurudza vanhu vachidzosa vanhu. Tisu tinenge tichitarisira kuti judicial system yedu ndiyo inogona kusunungura kubva munenge zvino izvi zvinenge zvichitinetsa, asi ndo iri kutotimbunyikidza yacho.
Asi vachitaurawo nezvechirango ichi mutevedzeri wemukuru musangano rinorwira kodzero dzevanhu pasi rose reAmnesty International kumabuda zuva nekuchamhembe kweAfrica amai Kanyo Forise vati zvaitwa nedare hazvisi pamutemo sezvo mutemo wacho usiri mubumbiro remutemo asi uchiramba uchishandiswa kumbunyikidza kodzero dzevanopikisa kunyanya. Sangano reAmnesty International ratiwo hurumende haifaniri kushandisa matare sechombo chekumbunyikidza vanopikisa. Vati zvaitwa Vaskala munongedzo wekuti kudzvinyirwa kwevanhu nehurumende kuri kuramba kuchiwedzera. Asi gurukota rezvemutemo vaziyambi ziyambi vanoti matare akazvimiririra. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.